Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kustudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese ane chekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri, ngaive motokari yemhuri. Kwete vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kustudio 7. Tabata womukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tirikungokurudzira vese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga runjo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Zvingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabazi nemichovha nemataxi ane namba chokupa chena vasangokwire chero chero chavanenge vaona zvippp kana kuti shika shika zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumwa highway
asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa
vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumbidza kuenda tiri kuti kumhanya haandi kusvika ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematexi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena kwete kukwira zvippp izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi hauna kuchengetedzeka uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti imotikari yani saka vanhu ngavangwarire vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka zvinonzi vakuru manzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report rinobata nyaya dzakawanda asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimiririra oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Pa 67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. And vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu-2024 State of Civic Space Report takagara nawo pasi kuti vanyatsobuda pachena. Tikaona kuti vanopfuura 98 vanotya ivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act. Zvichireva kuti PVO bill parichava mutemo, masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparamendi nemusenate ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari awa wanoti kufana kwe mvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu remashonaland west vali Roy Musendami vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
Zvinhu zvavo zvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama nekutotengesa huswa hwepfirira mudzimba.
Mudunhu remashonaland central kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwamai Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu tine michero inoti kana kusina mvura iyo ndopaanenyatsoita mari.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki rechegutu vatanaka mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ineni 2024 ranga riri gore rakati omei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi.
Varimi vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Patabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of poverty. Munhu anofanira kuti afford insurance kana ku afford kuri because kana akati akangoningirikirwa that's why you know kuti mafarmers they are poor because izozo akaroyerwa muningi futi gaike nechifarma isina kuinsure.
Mukuru warimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wepgt vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri government programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Hartatos vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu remashonaland east anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione capacity yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya vekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro na amai Melody Gwangwara vesangano re Zimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu mungati tsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa.
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tiri kushanda nemadzimai ari mumaruwa machirimana egoko eganda seke mana mutoko tichiita magadheni emadiridziro tichishandisa yatinoti sola tichishandisa zuva kuti tiite madiridziro edrip aya anoderedza kurasika kwemvura netsungo yayo tiri kurarama yekushandirwa kwamamiriro ekunzo yemvura yavashoma haichanaisi mamiriro aiita mwaka yekati. Saka tiri kuzama kuti tichengetedze gowo miri yezimbabwe iwane kudya uyezve madzimai akwanise kuramba achiwana chiuikidze nekurima.
Madzimai ari munzvimbo dzamuri kushandira idzi vari kutambira sei zvirongwa izvi?
Madzimai ari kufarira zvirongwa izvi nekuti vari kukwanisa kushanda kuvasisa mabasa avo vasingarwadziwe zvakanyanya nekuti havachaiti basa rinorwadza kumashure wokuvaitakura migomo vachinochera mvura kupachinhambo kuti vakwanise kudiridzira pari zvino mvura inenge ichingofamba nemapaipi ichienda pachirima uyezve isingarasiki vachikwanisa kuwana gohwo rakakura nekudaro vari kuzvifarira zvakanyanya. Magadheni ose atinawo tine madzimai mamwe ane 20 pagadheni. Gadheni rine madzimai akawanda kuti hatibatsi i5 hekta rine madzimai 36 vari kufarira zvirongwa zvatiri kuita zvakanyanya zviri kushandira mararamiro avari kuita nemhuri dzavo takatarisa panhau dzekuwana kunyange mari uye magariro mumba chai mumba munoita runyararo mukaonekwa kudya nemari.
Madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndoku kwatiri kushaya?
Madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tiinosanganisira matamatisi, hanyanisi, chibage, makeroti uye nemhiripiri. Mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo. Takatarisana nechibage kuti vakaita mwaka wakura nguva yechando vakaita chibage chavakatengesa namagumiguru gumiguru namagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakati kuti. Pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming. Saka vanotorima zvinhu zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira.
Tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo munobatana here nehurumende mukuita mabasa aya?
Mabasa ose atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe ndikuchero yatinoti NGOs one zvekubva tinoita semaNGO zvinenge zvichisapota nedonge rezimbabwe. Pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of women affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavanenge vachitungamirira.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi?
Vanoda kushanda nezimbabwe women's bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisa pawebsite yedu inoti www.zwbonline.org. Pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare Zimbabwe Women's Bureau. Pax yaimbonzi Twitter vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve paTikTok ripo ZWB saka hatinowanisa takanyanya uye panhare vanogona kutibata +26 3 242 74 74 33. Vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 Robert Mugabe Kubulawayo Muharare anowanika panhamba 43 Hillsidebed muhillside.
Mukushanda nemadzimai aya munee muchishanda navo pachena here?
Madzimai sese tinoshanda navo pachena tisizodi tiri member kuti institution yekuti vanoda kushanda vanoda kusapota basa ratinoita vakasununguka kujoina Zimbabwe Women's Bureau nemari inoita $3 pagore. Kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo $20 pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzemai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanga vachouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro navaShadrack Pasipanodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingagoni kuti kana dai ndikaenda kumakara mapurisa pane chinobuda asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamukasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu ndiri kwamutare kana kuHarare kupointira kukoti zvinoda zvinobva pamurenge dzemunhu nemapepa zvina basa ndoenda kumapurisa. Mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga ndakatorerwa mvura yeredzeshe chechipiri ndakatorerwa ngombe 38 chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu ine vanhu vari kuzvidikisa hatitongi patiri kutonga.
Mune magwaro anoratidza kuti purazi nderenyu.
Ndinova vajonga nokuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti izvo. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuzi utati mangariyeba ndoendawo mapurisa mapurisa anosvika achitsveka.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu kuhome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of range ndinawo zvese hapana chondida. Gurukotaro ndakatarisana naro parenzi ndeni dhabhengwa saka ndinoshanda dhabhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu munhu wese ane ikwaro raiti muzimbabwe. Pa2021 ndikaenda ngunyan building kuenda kuona minista ana kuona minista saka zvinondinetsa saka ndati zvandinetsawo rieriteteedi zvishungurudza here saka ndati zvabudawo ndizvivo kuti minista kana kuti premier secretary wanoti chii nekuti mapepers acho ndinawo ekukoti mapepers amwari kuripota kuti nyaya dzatizuzi kana kuministri dziri kuitwa underground saka ndochidii mapurisa wondiita basa rekunge harakeni kuitera ngombe dzangu. Ndine tsamba rakanyorwa nebheta rehurumende richitaura zvemuno kuti gungazi kuti kusashungurudze munhu ane makore akadarebo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumatare kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu saka muchaona mapepa acho muchaona vanhu vacho vari kudaro vatu mumapepa vanoti hatibvumiri izvozvi zvinotorwa kukoti.
Kova makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototorwa kuti zvetiri kuita uyu iwe ukapinda munyaya dzacho ndizvetinokuita wezvi nekuti uyu kutendeva.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndiyo ndirufu 87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86 87 ibva ndatangwa ndingatotaura yaidu zvotiri kutaura kana munhu maakuona kuti munhu ane 38 years achishungurudzwa aitorerwa mwedzi pasina kuti ng'ombe yacho munhu atengesa ng'ombe yacho ndi kuti atora ng'ombe yangu haana kumbotengesa pane witinesi kuti atengesa ng'ombe kana kuti pane movement permit yeng'ombe zvese hapanazvo asi ndinoshungurudza ine ng'ombe dzangu dzato kuti ndirambe chitataura zvichaiti mapepa angu ndiwo achataura pamwe neangu nokuti amwe mapata ajeaii second anomaly in my report.
Manzwa hurukuro yataita navaShadrack Pasipanodya vepafarm 3A kuNyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025 vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematano akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renatsa Zimbabwe Prosper Kudzai Madanzi anoti gore ra 2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yakawana yemabasa akasiyana siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo ivo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora, uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimikisi kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana siyana muchirunga vangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo, chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa ikava industry inotyisa chayo muZimbabwe tikavaone yatinoti is Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari, asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozwari Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri, asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana, uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe, uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Anokuoneka yine mufaro nekukushuvirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington, D.C.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwayenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefuleli okwenza kufunakala igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlezi loludaba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabeleni esezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle ngongusi wenkampani le umadam uLisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugidi nokugcwale uchaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti-ke lempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ngathuka thizeni uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu incale ezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngachathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi sichathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala lesingansi thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlathele imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamandeni eyabo babe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidalwa ukuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombo okuya ngapha. Konke khonoko kudla esakeni lele ngabantwana ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi bongiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi thina silombile laphana ngokukhulu okungaka uzananzire ukuthi izithekela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezidiyeleyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe ziyidinga lezithathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi ngakho umuntu oyake etshayelwe ucingo yingozi kumbe ukusele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga izithathiso zegazi kumbe igazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyize umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zinomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlubuye. Kanti-ke sineklinika yethu laphana ku-J N N Komo nekilekejisati ngogara e-main post office. Kuvulekile khona phana insuku zonke nje ngaphandle kwangesonto, kodwa-ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachase ukuthi bayenikeza igazi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula. Kanti-ke siyacela silisigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni siqaphele, jayela kuhle uqaphele ungamatampunjalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo. Lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani, nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabeleni sezansi yeZimbabwe. Ube secingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni, abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kunengi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Inhlanganiso ye-Wildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uphenyo olanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele le ndlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa lakumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123 zifile.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we've not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo be kwathi ngoba bohlala ukukhona ngoba ngwathi athethe ukuthi uyaphuma uyathola ngaselana lutho ngoba ulala vele iphandle kabiso bujo wako ilo bugara tiyazi kusia kuma ngezi mpita watu watu kia kwa sipambanisa de masimi nso ulala ulingiwa kwa de masimi ngezi akula benefit kutu ikwede bantu
Sekoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa enyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi
ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni inkomo ezehlile ngenani lazo abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye imizi kwanisuka lenkomo ezidlula 2030 but ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo imhlambi yehlile emakhaya lapha kusekho umuntu onenkomo esifika 30 right now
ukansela wesiqintini sekachechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe
abantu bavala izibaya abantu bavala amasimu khuluma so iganga linenge yalelinyo kodwa kusela umuntu ohamba kuyali ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silime amandla adilize kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana nje
amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho ekuqhubekela phambili bathi lokhu kubangelwa ikukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi abohlangothi lwezimpacts babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zenyamazana zendlela lewa limala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke eInternational Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo kodwa abezimpacts baya kuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini
gukama namle lamshweshwe namle lanamba bafowembula
busi gaba sabo mama Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo. Abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lePhalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
iEl Nino le khona ayisiyole efana laleyo ibikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle. Yiko athi esikukhangelele for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzantshintsha le parliament kuzasebenza ka okulungile ukufuna ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenzwe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalaye olilunga ledale lePhalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungela bandlululo.
kodwa sikhangela ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbonga thalwanga ngumama lenhlelo zabo mama ziyasilela sikhangela ikakhulu inhlelo zokulima kubo mama ngoba kuyizwe singathuthukisa isizwe sikhangela njalo ukuthi ibhanga labo mama labo ntanga lingezelelo ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo ikakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa
ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalele eParliamente uthi bekunzima lonyaka
uyabe ethola iphakethi elilodwa elama sanitary pads ngomnyaka ngeallocation efakwe ngumthuli enxa kuyikuthi umntwana uyabe ethola iphakethi elilodwa ngomnyaka yebo ye abazali labo babezama lapha lalaphana kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sepacket elilodwa lama sanitary pads ngomnyaka umntwana ongena esikhatini 12 times a year abane njalo bangene kabili ngonyanga
osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye
hawu 2024 ngikhuluma ngisengikhangela kathi ezanti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba bese ngiqedile isikole bengenza i-development studies sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-applya ngidinga imisebenzi ama-rejection ebebaningi kakhulu so usuke wabanzima kakhulu for mina kodwa mase ngikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way along the way ngizathola something
uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi
u-2024 wami yeah ube full of ups and downs but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanise ukuthi umntu nami la athole okwenele empilweni ukudla okweneleyo ifizi landani bekunzima but sizamile nje ukupusha ukuthi siqhubeke ngikhangelele lami ukuthi 2025 kabe nganolula nyana
Abesifazana abanengi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba la shona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla siza lezibuhlungu Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka 10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko ukuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxele nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo. Yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale la from 2013 kwathi ngo-2017
wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer sise-Georgia. E-Georgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that, 2018, waba le-kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys khathesi waba umabhena. Ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka 10. Mhlaka 9 ebusuku ubaba uMabhena ngikhulume laye nje sithi hayi mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya. Ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabekwa ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukulandela but also ukuhlupha ikhona lokho ukuthi dala sithupha sekhaya, dala isitifiketi, dala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Ye, ulamaphepha aseMelika ngoba yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwaMabhena wasithumelela iinamba zesithupha wathi zinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana loMabhena, inamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesana kasiso sefela busi it's not even for uMabhena.
Yena ubaba ngowefela busi.
Yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lo baba uNkathazo ubesesele bebabili lomunye oseZambia ukhona yaphila.
Bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba.
Ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso mncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe.
Libona ngani lingaphathiswa njani ma?
Ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimele khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna. Nxa njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathesi e-North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJuni kuyasinowa nje ngikhuluma nje kawuphumeki laphandle.
Umama Gloria Nkomo ngunkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama-elefant amahle liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
thina sama elephant amahle sumaye cholocho esigabeni endaweni yakho skete esigodini sakho dry emculweni album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ayi 2 le single track e1 le EP e1
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
abangathanda ukusithola bangasithola ku 0836040 56 eBrandfisher ungasithola ku 0653 6 92 95 city Deepsuti ungasithola ku 0679757394 Ngoba ungcina ithi 0653069792 sikhila seSouth Africa. Inamba zaseZimbabwe esitholakala khona ngizibonga zethu ama-CD. That's 0263773363137.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Akubalandeli ngicela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli. Sapotini ama-elephant balandeli ngicela. Ngiyacela isapoti, ngiyacela isapoti kubalandeli. Abantu bethanda umculo wakithi oyirumba, sicela nje abantu support umculo wakithi oyirumba. Asapotaneni bantu bakithi ngiyacela.
Singekehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu khuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. izakhamizi zewange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.